Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chivabvu 5/2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vave muBritain uko vachabatana nevamwe vatungamiri venyika dzepasi rino pakugadzwa kwamambo Charles wechitatu mangwana. Zimbabwe Regulatory Authority kana kuti ZERA inozivisa kuti mutengo wedhiziri waderedzwa nemasendi matatu kana uchitengeswa nedhora rekuAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvika kuBritain nhasi mangwanani uko vachabatana nevamwe vatungamiri venyika dzepasi rino pakugadzwa kwamambo Charles wechitatu mangwana mugovera. Pane vanonzi vari kuronga kuratidzira paurongwa uhu vari kupikisa kukokwa kwavaMnangagwa, uyewo zvizvarwa zveBritain zvinonzi zviri kurongawo kuratidzira zvichipikisa kugadzwa kwamambo Charles wetatu, asi vari kuratidzira ava vanonzi vanogona kukanganiswa nemutemo wePublic Order Bill uyo unorambidza kuratidzira munguva yakatarwa yekugadzwa kwamambo iyi wakatanga kushanda nemusi wechitatu. Masikati anhasi vaMnangagwa vanonzi vasangana navana muzvinabhizimusi vekuBritain vane mabhizimusi muZimbabwe pamwe nevamwe vari kuda kudyara mari dzavo muZimbabwe. Mutungamiri wenyika vari kuperekedzwa negurukotaro zvekutyidzana nedzimwe nyika waFrederick Shava pamwe negurukotaro zvemari muzvinafundo Mutuli Ncube nevamwe vakuru muhurumende. vaMnangagwa ndiwo mutungamiri weZimbabwe wekutanga kushanyira Britain mukati memakore makumi maviri mushure mekushanya kwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe muna 1994. Asi Zimbabwe yakazotemerwa zvirango pashure ichipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga abata vanokokera nhengo dzeZANU PF mudare reparamende vapupurai togarepi kuti tinzwe maonero avo.
Izvi zvinotiratidza kuti utungamiri hwedzimwe nyika huri kuona mabasa akanaka ari kuitwa nababa vaMnangagwa. Ndo saka tichiona vekuBritain avo vakanga vaine maonero avo kubva makore anodarika makumi maviri vachiratidza kuti iko zvino vanoona ushamwari neZimbabwe chiri chinhu chakavakoshera. Ndizvo muchiona vadaidza mukuru wedu wenyika kuti vazova nawo musi unenge uchiitwa atingati coronation, kugadzwa zviri pamutemo kwamambo Charles.
Kune vamwewo vari kuti hokero yakapiwa vaMnangagwa yakangopiwa vatungamiri venyika dzose pasi rose hazviratidzi shanduko pamaonerwo anoitwa hurumende yeZimbabwe neBritain.
Sevana veZimbabwe zvikuru vaya vanongoona zvakaipa pamusoro penyika yedu ngavadzidze kuti nokuona kuti dzimwe nyika dziri kuona basa riri kuitwa nebato redu reZANU PF, basa riri kuitwa nehurumende yedu yababa vaMnangagwa. Havangakuudzii mose kuti ivo vava nechidikwadikwa chokuda kushanda neZimbabwe. Munotozviona muzviito mukokwa ihwohwo hwokuda makwababa vaMnangagwa. Ndiyo meseji yamuri kupuwa savana veZimbabwe kuti aiwa, mukuru wenyu tiri kumuona uri kugona, saka nesuwo vari kumadokero zvikuru Britain tinoona kuva nababa vaMnangagwa pakati pezviitiko zvinokosha munyika medu chiri chinhu chakanaka, ndozvavari kutaura.
Saka imi muri kuona kukokwa ikoku kuchizobatsira kuumba ukama hweZimbabwe neBritain here?
Ndinovimba zvikuru kuti tichienda mberi pachawa no ukamba uno simbarazwa shukuru pakati pe Zimbabwe ne Britania na vamwewo vanobva kune dzimwe nyika dzakasiyana siyana dzingava dzaimbova nemuonero wakafanana newayo asi iko zvino vazhinji vakuona kuti vanhu vatema vanotungamirwa vamunangagwa havana ruengo nomunhu vava riyedio kuti Zimbabwe ifambe iende mberi.
Avanga vari vanokokera nhengo dzezano PF mudare reparamende vapupurai togarepi vari parunhare naIvan Zininga weStudio 7 vari muHarare. Ivan zabatawo vakafanira kubata chigaro chemutauriri webato reCCC muzvare Fadzai Mahere kuti tinzwewo mafungiro avo.
CCC tikuona kuti kufamba kwava munangagwa panguva ino vachienda kucoronation ya King Charles. Panguva yekuti maZimbabweans ari kutambura, ari kufane nzara, zvinhu zviri kukwira muzvitoro, mashops, zvakare nguva yekuti nyika iri kushaya mari yekutenga chero magetsi chaiwo, zvinoratidza kuti mapriorities avo haana kumira zvakanaka. Zvakare tinoona kuti kuchimiro chenyika yedu yeZimbabwe muinternational community haana kumira zvakanaka. Pari zvino Zimbabwe iri kuzivikanwa nekutyora kodzero dzevanhu.
Ndezvipi zvamungape semuenzaniso pakutyorwa kwekodzero pamabata?
Takaona zvakaitika kuna vasikala vangari vhume nevakawanda kunyanya veopposition vatori venhau vanonyora vanyori nevakadaro maartists vaimbi kumbunyikidzwa kwakanyanya maviolations emahuman rights ndoari kuwanda munyika yedu. Tiri kutadza zvakare kugashirwa neinternational community zvakanaka yavanoti international re-engagement. Tiri kuona kuti vari kutadza kunyatsi kuibuditsa nokuti vari kutadza kunyatsi kutonga nyika nomazvo.
Vamunangagwa vari kuti vari kugadzirisa ukama hwenyika nenyika dzekunze. Imimi zvamunokurudzira sebato ndezvipi?
CCC tiri kusaura kuti munhu wese ngaanyorese kunovhota sezvakatarwa kuti gore rino tigozoitawo New Great Zimbabwe. Hurumende inokoshesa kugara zvakanaka kwevanhu. Kana vanhu vachizonokwira ndege, vatungamiri vachizonobatsirawo kumacoronation nezvakadaro, vasiyiwo vanhu kumba, vadya, vakaguta. Vana vaienda kuzvikoro, zvipatara zvine mishonga.
Muri kuti rwendo rwavamunangagwa haruna kukosha here?
Pari zvino tikuona kuti tifokase pane kuenda kunze kwenyika, nyika isina kunyatsi kugadzikana, zvinoratidza kuti mapriorities haana kumira zvakanaka. Zvakare takaona vamunangagwa vachitenga private jet inoita $54 million. Mari iyoyo imari yakadai yakaenda kuzvipatara, kuzvikoro, kuona kuti nyika ine magetsi nekuti nyika yafamba zvakanaka.
Avanga vari vakafanira kubata chigaro chemutauriri webato rinopikisa reCCC muzvare Fadzai Mahere vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Zimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA yazivisa nhasi kuti yaderedza mutengo wemafuta ediesel rinotengeswa nemari yekuAmerica nechikamu chimwe chete nezvigazvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 1.9%. Mutengo uyu wadzikiswa nemasendi matatu ekuAmerica uchibva padhora rimwe chete nemasendi makumi matanhatu nemana kana kuti US$1.64 per lita kuenda padhora rimwe chete nemasendi makumi matanhatu nerimwe kana kuti US$1.61 per lita kutanga nhasi kusvika musi wa 5 mwedzi unouya. Asi ZERA yazivisa kuti mutengo wedhiziri mumadhora emunyika wakwira kubva paZimbabwe $1,546 kuenda paZimbabwe $1,756 per lita. Mutengo wemafuta epeturu hauna kushanduka kwese kumadhora emunyika nemadhora ekuAmerica. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti kuderera uku kwakonzerwa nekudererawo kwemutengo wedhiziri pasi rose. Asi vanoti kunyanga hazvo mutengo wedhiziri wadzikiswa nemasendi matatu, kuderera uku hakuna zvikuru zvakunoshandura pamitengo yezvinhu munyika.
Hongu kudzikiswa kwegazetted price yedhiesel kwakanaka, kunorerutsa mitengo yezvinhu. Asi takaona kuti mitengo yedhiesel haunanyanga kuderera ne percentage yakakura wangodedzana about 2% chete. In no way percentage is very significant kana takatarisa nyaya yekuti zvingave neshanduko yakanyanya here in terms of kuderera kwemutengo yezvinhu kana kuderera kwe mutengo wekufambisa zvinhu.
Pane zvingatarisirwa here kuti zvingadzika muzvitoro nekudzikiswawo kwaitwa diesel uko?
Of course tinoziva kuti mabhizinesi akawanda ari kushandisa majenereta nekunetsa kwava kuchiita magetsi. Majenereta anenge achishandisa diesel, saka zvinongobatsirawo, but percentage decline yacho haina hatingati iri very significant.
Chii chingadai chaita kuti mutengo wediesel udzikiswe munyika?
Mutengo wediesel wangoderera takatarisa maUS dollar chete. Zviri kukonzereswawo nezviri kuitika paglobal market. Tutaona average price diesel ichitiderere even makaona from rapera diesel rarichiita on average about $1.26 shondorino raderera nekusvika pa about $1.21 per liter. Then mutengo wepetro wangoramba uri stagnant at $1.31 shondorino tichienzanisa shondorapera. Saka kuderera kwemutengo wediesel kurungotevedzera zviri kuitika paglobal market. Kuderera kwaita Zimbabwe dollar simba remari yemuno kwaita kuti price yemafuta in Zim dollars inge ichiita seinokwira.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunhare muHarare neStudio 7. Vamwe varimi vefodya munyika vari kuchema chema kuti mitengo yefodya haisati yachinja kwemakore anechitsama, vachiti izvi zvave kuita kuti vanetseke kudzokera muminda. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
VaMorris Ndanga vava nemakore gumi nemasere vachirima fodya kuHarare South pedyo nekuBeatrice kunze kweHarare. VaNdanga avo vange vachitengesa fodya yavo kumusika weTNZ muHarare vati zvisine nekukura kuri kuita zvinhu, mitengo yefodya pamusika wefodya haisi kushanduka.
Hasi kukwira mapurize avo for the past 5 years. Tinongoita 530, 540, 550 maximum otherwise.
Izvi zvatsigirwawo nemumwe murimi vaFoster Gwanzura vanorimawo fodya vachibatsirwa neTNZ.
Asi nekufamba kwenguva handizivi kuti TNZ yaita sei vaakudzikisa mapurize. Saka mukudzikisa kwavari kuita mapurize tiri kuedza kutaura navo kuti vakomana vacho vechina havateresi.
AGwanzura vati kunyange hazvo vachitengerwa zvekurima zvese neTNZ pamwe nekubatsirwa kuwana mishina nezvekushandisa pakurima nekuomesa fodya, vati dzimwe dzenguva bhizimusi ravo rekurima fodya iri riri kuvasiya vasina chavanacho kana kusara nezvikwereti kumakambani aya. VaAlbert Chakala vanorima pasi peForester Estates Mvurwi vadembawo kuhurumende kuti idzikewo mitengo yefodya sezvainoita kune zvimwe zvirimwa, kwete kuti mutengo utarwe nevanotenga fodya.
Ino hurumende ingadai yapindirawo kuti zvimwe zvinhu zvigadzirisike, because fodya inotengeswa neauction. There is no gazetted price. Saka kana ichitengeswa neauction haukwanise kushupana nabaya.
Fodya inotengeswa kumusika yefodya, uye vatengi ndivo vanotara kuti mhando yefodya yauya nemurimi inoita mari. Sachigaro weTobacco Growers Association vaBright Bvukumbwe vaudza Studio 7 kuti varimi munyika vari kuchema chema nemitengo, asi vakati dambudziko guru nderekuti kudzimwa dzimwa kwaiitwa magetsi kwange kwakanyanya, izvo zvakakanganisa zvakanyanya kuomeswa kwefodya gore rino.
Gore rinoranga raka oma magetsi kwakusina. Munhu wese akaita fodya ari kutoremerwa, ende aine tariro yekuti pane zvaari kuwana izvozvo anokwanisa kuti adzokere kumunda uye kubhadhara vanhu. Saka varimi vazhinji tiri kuchema nemunyaya yemaprices ari pakati nepakati.
Varimi vanga vachitengesa fodya vatiwo fodya yakadyarwa ichimirira mvura yemudenga ine mari iri pasi, zvekuti imwe iri kutotengwa nemari iri pasi pemadhora maviri ekuAmerica pakirogiramu sezvo yakaita mavara neku nekuda kwemvura yakawandisa. Asi vati fojika inorimwa nemadiri ziro ndiyo yakabuda zviri nani. Studio 7 yataura nevarimi ava pakushanya kuvatori venhau kukambani inoshanda nevarimi kurima nekutenga fojika yeTNC yekuChina. Mukuru weTNC uye variwo sachigaro vemabhizimisi ekuChina muZimbabwe vawenjili vati maiye mutengo wefojika inoenderana nezvinenge zvichiitika kumusika wepasi rese nekudaro havanawo zvavanogona kuita.
The prices are more decided like by the international market, which is not controlled by anyone. Because as for TNC, we are trying to our best to support our farmers as we provide all these interest loan, free loans.
Vachibvunzwa kuti sei vasingaisima indastry anovandudza fojika munyika muno kuitira kuti zvigadzirwa zvinobva kufojika zviunzewo mari yakawanda munyika pamwe nemabasa pane kuiburitsa munyika yakadaro. Vali vati mhando yefojika dzavanogadzira inoda kusanganiswa nezvimwe zvakawanda kana kuti blending zvisingawanikwi munyika. Vatiwo fojika yavari kuwanawo munyika ishomawo vachiti zviri nyore kugadzirira zvinhu kuChina sezvo kuri iko kune zvakawanda zvava noshandisa. Kambani nevarimi vanosvika mazana maviri vainobatsira kurima fojika munyika uye inoti kubva kuvarimi ava inowana makirogiramu mamiriyoni makumi matatu kana kuti 30 million kgs dzefojika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tongotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Food Program rinoti riri kunetseka kuti risvitse rubatsiro muguta guru reSudan reKhartoum nemamwe matunhu ari kuona hondo nekukandwa kwezvombo pasi kuri kuramba kuchikundikana. Mutauriri weWFP muSudan Amaeleni Kinsley vakazivisa nezuro kuti sangano ravo ratanga kupa rubatsiro rwechikafu kuvanhu vakatiza kurwisana vari munzvimbo dzavakati dzine runyararo. Masangano enhau muJapan anoti murume mumwe chete akaurayiwa uye zvivakwa zvakaondomoka mushure mekundengendeka kwepasi kwakasimba kwakarova pedyo nekumahombekombe kwakadziwa kumabvazuva kwenyika iyi. Sangano reAmerica rinoona nezvezvidzidzo zvemamiriro epasi rino reUS Geological Survey rinoti kundengendeka uku uko kwaive neuremu hwe6.2 magnitude kwakaitika nenguva dzemasikati enguva dzekuJapan. Chipanga mazano munyaya dzekuchengetedzwa kwenyika kumuzinda weWhite House muAmerica kana kuti White House National Security Advisor vaJack Sullivan vakazivisa nezuro China kuti vachashanya kuSaudi Arabia mukupera kwesvondo kuno kunaurirano nevatungamiri veSaudi Arabia. VaSullivan vachasanganawo nevamwe vavo vanobva kuUnited Arab Emirates nekuIndia. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika pamwe neveruzhinji vari kukatyamadzwa nekwavanoti kuwandisa kwehupfumi hwemwanasikana wevaive mutungamiri wenyika mushakabvuva Robert Mugabe, amai Bona Chikore nemurume wavo vaSimba Chikore avari kurambana uye vari kukurudzira hurumende kuti iferefete kuti hupfumi uhwu hwakawanikwa sei. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Magwaro ekurambana kwevaviri ava ekuti vagovane hupfumi hwavainahwo anoratidza kuti vane hupfumi hunotyisa hunosanganisira mapurazi makumi maviri nerimwe pamwe nedzimba namastendi zvinodarika makumi mashanu kumisha inogara shoroma muharare. Pamusoro pezo, vane dzimotokari dzakawanda, uyewo imba yemhando yepamusoro soro inonzi iri kuDubai. Vatava nemulambo jenya vanogara kuChipinge, vati upfumi ihwu hwakawandisa zvekuti kunyange dai vaviri ava vakashanda pamwe chete, vangarai vasina kuwana upfumi hwakadai mumakore avagara vese, vachiti hurumende inofanira kuongorora kuti vakahuwana sei.
Upfumi ihwohwo hunofanira kurudzwa nekoti. Zvaitwa mapurisa apindira, ve-uncorruption vapindira, koti yozopa determination.
Izvi zvatsigirwa negweta vakudzai kadzere, avo vati upfumi hwese husina tsanangudzo hunofanira kuferefetwa pachishandiswa mutemo weMoney Laundering and Proceeds of Crime Act.
Zvinhu zvinofanira kuita kuti avo vanoongorora nyaya dzehuori munyika vamutore vaende naye kuhaikoti kuti atudze iye ega pamberi pedare kuti upfumi hwo akauwana kupi pamutemo weri weMoney Laundering and Proceeds of Crime Act.
Vakadzere vaenderera mberi vachiti hapana chakaipa kuti munhu aite upfumi, asi kuti upfumi hwese hunofanira kuwanikwa nenzira dzakajeka uye munhu achibhadhara mitero. Vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vaSimon Hove vati kunyange bona ange ari mwana waimbove mutungamiri wenyika vaMugabe, zvinofanira kuburiswa pachena kuti akawana sei pfuma yakawanda kudai. Asi rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vapaida Moyo Saurombe vati kunyange hazvo paine kunyunyuta munyika pamusoro peupfumi hwevaviri ava, panenge pasina chakashata kunze pokunge paita vanhu vane umboo hwekuti hwakawanikwa zvisiri pamutemo.
Saka zvinodipenda nekuti pane here umboo huripo, uye vanoita zvemutemo vakwanisa here kunga vachiita mainvestigation kuti vaone kuti pane zviripo here. Dzimwe nguva tigogona kunyunyuta izvozvo wanika zviripo zvakashandirwa mapepa aripo, asi kana asipo ndopanopinda vemutemo.
Vachikore vakataura mumagwaro avo kudare kuti zvimwe zvinhu vaizvipiwa semubhadharo pamabasa avaitumwa natezvara vavo, uye zvimwe zvinhu vakazvipiwa sezvipo pamuchato wavo, asi dzimwe nzvimbo dzekuvakira dzimba dzavakanyoresa mumagwaro avo kudare dziri kuna Kariki Cree muHarare dzinonzi nekambani yeArson Property Development Company hadzidzi dzavo, uye dzinofanira kubviswa pazvinhu zvinofanira kugovanwa pakurambana kwavaviri ava. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugweta ravachikore vaRogers Matsikidze kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Kambani yeArson Property Development inoti mastendi aya ndeayo pamwe nebazi rezvekutongwa kwematunhu, uye akawanikwa nevaviri ava zviri kunze kwemutemo zvekuti yakatokwidza nyaya iyi kuZimbabwe Anti-Corruption Commission. Mutauri weZimbabwe Anti-Corruption Commission Zaki Amaitandi Wemulovane vaudza Studio 7 kuti hongu vari kuongorora nyaya iyi. Hatina kukwanisa kunzwa kudivi reguta reHarare pamusoro pekuti mastendi aya akaenda sei pasebazi rezvekutongwa kwematunhu pamwe nekambani iyi. Asi tsamba yakanyorwa nemunyori mukuru mubazi rezvekutongwa kwematunhu vaGeorge Magoshongwe muna Gumiguru 2019 ichienda kukanzuru yeHarare inoratidza kuti bazi rezvekutongwa kwematunhu raida kutora dzimwe nzvimbo dzekuvakira dzimba dziri mumusha weBorodo muHarare kubva kukanzuru iyi. Vanoongorora nyaya dzeuori vaitai Ruben Mbofana vati zviri kuitika izvi zvinoburitsa uori huri kuitika munyika, vachiti uye hurumende haina shungu yekuferefeta nyaya idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Muchirongwa chedu chemagitare chosvondo rino tine hurukuro nemuimbi achiri kusimukira anoimba musambo weZim Dancehall, McDonald Chikuru anozivikanwa neremagitare rekuti Maki wacho. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Hanzi ndio madiri HFU vano ndikinza mukwaranzai vakandinzwa ini ndikiti hetu vangu
Wajama kisara ndaka shutanga andichiri mudiki ya ete feri yang egi andichiri mudiki lepi.
Saka wabereki venyu wa itu wakudi mkoma mchitanga kurova magitare.
Pandaka tanga wabereki wangu wangu wasinga rombo zidi ya hawa itindezi urombi rombi danzi mbeta zechikuru.
Meru jinji waru kutambira seini manzi ya muru kurova.
Tuni hawa na mnyusi yangu wakutambira zeli raiti na kuindo kumashuwa zindiki didi ya hawa kumenda raiti sekutuwa na ura zato wakuna kigoneshi imizi kenduwa imbi na hii.
Kuchemo yavo ino farisa masini anji hapana anopinda mugenji kana asina kuchopewa vaccine vangu vano nisaisha ashwa ere kundi chengeza sanchaisha
korona ya kava matambuzi kwa munu osangana na umu chigemi nchinde yapi
ini ma challenges osangana na umu industry nye kuti big artist hidu wa divi tuoma collab but ina mbu wapoka na something na wahidoro titombo biso something na udini saka ama fanzi sune paka yipo kecha wani kwa waka na radio station zaka wani saka kukua sawa pusha music hidu shiripache na zhu na so yende kao
vanuda kukubata yuo vanuda kukubuka yifu kumashow vanuda kutere na mimanzie ni vanu kuwana ikupi
ni wanda kundibata vanu wana pa number zoti 0719-511-893 kutokoro za 0719-511-893 oro kenda pa Facebook yangu no chima kiwacho McDonald's ya unandu wana ipavu andwe same same ni Instagram
corona ya kama baiza awatawo ni chero pandino naiza magedo tepwa temuricha.
Mashoko amunga siri wabatsigiri venyu ndapi?
Teni mashoko angu kubatsigiri ndongoti rambe mchungo chikurudzira hatinosvika chete chingwa subscribe pa YouTube channel yedu muchiyo kumashows zvinobuda.
Kamungade kubuda nako mudariro ndekapi timbokarova nhasi woza Friday kudai.
Kandiri kubuda nako kanonza timbosiyana ameta basi rutini.
I'm a little bit of a dream. Asi vangwe vacho vanondipima ndashanda mari vanondinyima life yacho yagara inorema tatswa isingazoje ndikonodima pandinongorira vanongodzima wakanda makuminzi life pando streama asi nori zvese ndiri chitima mumashaki momo ndinongodzima life yacho maura mazemba ya mazombi nemakura nenga akanditsuma kuti mugome ndisazotura noda kundite manyura osaka tsamba yangu ndazvinyura ndiri kutsvaga majora ndemagozigozi ndaiti ndiora lefi yacho izere nemahitani vanokuchera semunda mahitani dm vanokupa bruti kazi ndoa number one kuchiwa wangu itwa sitasi ingori chekcheki mwoyo wangu wakaitwa chekcheki nemabibi akandipa akdik aivinelasiyafi apa ndangana nyura undoia lefi yacho maura mazemba ya mazumbi nemakura nenga akanditsuma noda kundite manyura osaka tsamba yangu ndazvinyura ndiri kutsvaga majora nemagozigozi daiti.
Manga muchinzwa kambo kanonzi hatimbosiyana manzwa huri kuro yataita naMcDonald Chikuru anozivikanwa nerema gitare rekuti Maki wacho ari parunhare muHarare naIvans Ningawe Studio 7. Tirikupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishano svondo rinouya. Chirongwa chedu chelive talk na 8 PM manheru anhasi tiri kutarisa nezvekugadzwa kwamambo Charles wechitatu mangwana nekushanya kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kumabiko aya kuLondon. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vave muBritain uko vachabatana nevamwe vatungamiri wenyika dzepasi rino pakugadzwa kwamambo Charles wechitatu mangwana. hurumende yokurudzirwa kuferefeta upfumi hwakanyoreswa mumagwaro ari kumatare ekurambana kwaamai Bona Chikore nemurume wavo Vasimba Chikore. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai muina mutungamiri Nkomo.
Só com isso.